munhu anga achibvunzwa ndi honorable Mukoni pabvisezvi ndakauti yazopindawo pavazobuda vabvunzwa kuti vari kuzviona sei nenyaya dzeimmigration kusanganisira nyaya dzemasexual harassment aripo vakazvitaura zveshuwa vana vakauya pane mumwe akatouya nemurume wake kuoffice aine maevidence yekuti aitumirwa mamesaji usiku mangwa nemapikicha okupimba achiti manje moti ndiite sei kana mukadzi aenda kubasa opoya zvinhu zvakadai achipfimbiwa ene mukadzi wake achitochema hanzika tichazvitarisa tikatovhura mafaira aezvinhu izvozvo ipo mwana wacho akatozoresaina aona kuti padakona kumba kuchagariki and evidence yeizvozvo tsamba yakanyora iyo yachiti ndakurisaina because of sexual harassment haana kuwanza tinayo vakangosvika vakaidhinda vakamupa kopi yake vakanostopa salary and hakura kumberi kwakakasvika zvakangozosiyiwa zvakadaro nazvino hasati awana pensheni yake hasati anvodi zvakasiyiwa zvakadaro isisi ndenormal sense kana munhu aita zvakadaro munoinvestigeta kuti ko izvi zvauya sei haungotambiri tamba yakadaro inovhundisa kudaro ungotambirawo nyarara saka vamuguru vazvitinira because vanazvo takaenda navo kwaari before tikanvachiri deputy minister tikanovataura ndo zviripo vakazviona amuseki futi yokutora yokushandisa maresosi ehurumende vachivakira hama dzavo dzimba vachiita se vachishandisa zvavanoda zvabvunzwa zvezvozvo vakatosora ndo zviripo but those people used to say vanoripota kuna president meaning in the old republic vaindenyuripabvisa kana vati vanoripota kuna president iwe uri minista wajambo otinoripota kuna president napemsi zvezvichireva kuti kudii
ko zvavaimbotika imi manga musingavape umbowo hwakati tsvikiti hwekuti nyaya idzi dziongororwe iwo vakuru vehurumende
ndezvokunyepa zvese izvozvo because unoziva kuti zvii patakaendesa isu takavapa a 37-page dossier yaitaura kuti apa hapana padaizofa takanyora umbowo hwedu kuti vagotemba nawo for example akuzive neexample pane matengi angabiwa akanga adhonesa nemuorganization kuti aende kunoita mvura yemaofficers kumaremote stations kusina mvura kuyako patakazoti yaitaibudisa akamhanya akanwazona zvino ariko matengi iwavo mota dzakabva kurbz dzaidhraivha nevakadzi vavo dzazabva zvichizobatsira department takatodzorwa dzichadhraivha nevakadzi saka how then do you go wobva wapa munhu umbowo wako usati wasvika paunoda usvisviki hazvigoni isisi our dosia was a teaser kuti apa neapa neapa titidai zai tigare pasi hey were not just a Mickey Mouse organization titaura zvinhu zvetinoziva utaura nevanhu vanotaura nevanhu vakaenda kuchikoro vakadzidza hatisi kuita maallegations no totaura zvinhu zvetinoziva zvine evidence nazvo kuti even ukanditi mangwana mukapa undipa apa ndinokupa but havatidani instead they go to the press vanotaura nepress they went on the tv am vakasuka am zimbabwe vakanditukirira mtuzibhogazi instead of calling me or calling us as an organization tosvika kuti muri kuti apa chii no they go to the press vanotitukirira why unotyei kunye pemse kwacho vanodii kuti atideedze kuti apa instead of writing letters vachiti kwai I wish they could have asked him kuti pamunotiva zvazvina humbo vakambovadeidza here kuti ndipe humbowo vakaramba
saka mafara here nekubatwa kwaitwa nyaya yacho nedare reparamende
tafara chose but hatisati tafara because toda kuona action ichiitwa the old way of doing things has got to go iye zvino president vatotaura kuti zimbabwe is open for business how do you get open for business immigration kuno kunosvikira mainvestors acho vachibatwa necorruption vachibatwa nokubvundutsirwa kuti they must be loyal to masango unozani Clemens Masango loyal to him instead of being loyal to the country they become loyal to personalized loyalty unovuka kuti vanhu havana kukusa hongai hakuna unoda kuisa mari yake pakadaro unoikanda mari yako pakadaro uchiti unless kana wasiyiwa nepfungwa